Ibane ni wapa 7 tabama.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mplanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Thandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes. Standakile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Marv, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, as far, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in goals and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab.
The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban-dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
Davidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arabasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools and will be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Okwenzakala kule Afghanistan sakhumbula phela ukuthi uhulumende walelo lizwe uhluthunelwe umbuso namaTaliban kunyanga ezidluleyo labana phela abefunda ukuthi kulandelwe isiko lakudala abesifazana bengaphongi kube nje behamba bengagqokanga ukuvala umzimba wonke lokunye okunjalo, kodwa bathi hayi bazaqhubeka befunda ngoba besesatshela ukuthi abasoze bebavumele ukuthi befunde labo ma-Taliban. Manje kuthiwa hayi bazafunda, kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la, abesilisa bahlezi la, bengahlali ndawonye labesilisa. Njalo kule minye njalo imigoqo okufanele ikhangelwe. Namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke nohlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha kwelwe-Live Talk, sixoxa eziningi-ke ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi, ikakhulu sibona ukuthi ngumkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esingathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa. Ngakho-ke siyanazela ukuthi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sikwele Zimbabwe abazama ukuziphilisa ngokuthenga nokuthengisa impahla, abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befide-ke imuli zabo. Kodwa ngenxa yalokho-ke okwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siya phezulu khonale. Njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane lababulawa yilo lokhe lisehla. Yikho kuchike ngokhulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe. Sibone ilizwe lobesamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukelekele umjovo wekunqabela i-COVID-19. Yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje nenhlelo eziphathelane labesifazane. Silo nkosazana Victor Simathuthu lapha esizaba laye kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khona le South Africa. Siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe. Yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous. Sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu.
Aiwati nokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu che-Women's Round Table. Nasi tichange tichitarisa isu zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19. Tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai. Tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodaudzira ivo 126,000 nekudaudzira vakatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna machi gore rapfuura, uyezve vamwe vanodaudzira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda. Vamwe vakawanikwa vachirasikirwa noupenyu vanodaudzira kuma4,500 zvichikwira. Totarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo. Tichitarisawo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana, nyanya panyaya yedenda irori recovid-19.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibandaguni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muWashington nemuMaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muWashington.
Ini ndinoitwa Mai Goni, Cassandra Sibandaguni. Musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba avo vachangouya muno mudunhu reWashington DC.
Chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani? Ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi?
Tinokoka maZimbabweans ese vari mudunhu reDMV. Isu sevedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Veruzhinji vari munzvimbo idzi vari kutambira sei chirongwa chenyuchi?
Veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka hukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembassy. Saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo.
Saka vari kuuya vangatarisira chii? Chii chinenge chiriko pachiitiko ichi?
Vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yeZimbabwe vazive vashandi vekuembassy, uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba. Tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuZimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo akatipa donation yekuti tichenge chikafu saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutarisira kuti zvichabikwa zvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara saka ndozvichange zviriko
vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanokuwana ikupi chinenge chiriko kupi
chiitiko ichi chiri kunonzi kuvalley mill park iri muna Randolph Road kuColesville saka 1620 East Randolph Road Colesville kuMaryland tichange tichitangana nenguva dza1 masikati tozopedza panodoka zuva
tichitarisa kuti panguva ino inguva yecovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo
saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuzimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko tirege kukwazisana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance saka tiri mupark mugraund rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka
aiwa tinokutendai chaizvo maiguni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu were hearing there from Cassandra Sibandaguni who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington DC Mr. Chifamba by having a community get together here in Maryland.
Okay, lapho besizwa ke omunye ke umhlonitsha wethu ekhuluma ngomcimbi ozaqhutshwa khonapha kwelemelika ke kuhlangabezwa esingathi ngu-ambassador omutsha walapha kuyabe kuphekwa kujatshulwa kusidliwa kudliwa konjani. We spoke to Deborah Mukasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the ingathi nje sizathi sisichasisa ukuthi kuyini ebesixoxa ngakho asiqaleni simnike ithuba ke ekhulume ichasise ngalokho okuthiwa ngama-runners abesifazana abagcina bephoxekile ukuthi bekusebenzise ukwenzela ukuthi bethenge njalo bethengise impahla zabo ukuthi bethengise impahla zabo lokhu ke ubesiqinde kuzasichasisela ke yena ukuthi kuhamba njani ke lapha unkosazana ke Mukasa siza ukuthi kati bona baqhuba njani umsebenzi kwenye ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingaphi ngaso ke ingxoxo la
Thank you.
Very much lapho ke besixoxalo ngokusazana Deborah Mkasafu of Bulawayo Vendors and Traders Association. Mark, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to say, especially those who do cross border, they have to ask someone to go and buy for them, and in the meantime, in between, they lose profit because they also the runners, who they call them runners, they also want a part of their money, and some were complaining about sexual harassment when they are looking for vending base within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. But otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before. You know, the COVID-19 outbreak, they just get minimal to go by and feed their children.
Vanova ivo vanoshanda nevanoita mabasa emaoko vakutaura ivo kuti vamwe vari kusangana nedambudziko rekuti zvinhu zvavo zvavanenge vatenga dzimwe dzenguva hazvizoona profit nekuti mari yacho iri kutorwa nemarana nevamwewo vanenge vari kuvabatsira pakati apa. Vachitaura zvakare kuti vamwe madzimai vari kutarisana nedambudziko rekubhinwa apo vanenge vari kuita basa ravo.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Evanice Munando vanova ivo vanoshanda nemadzimai pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Ndinotenda chekutanga regai nditaure nebato repamusoro sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanidzwo wemasangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana. uno muzimbabwe tinoya pamwe chete tichimirira kodzero dzevanasikana nemadzimai uyezve kuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making tinenge tichishingaira kuti tai madzimai aendawo pachigaro chepamusoro panomiririrwa nyaya dzedu tigowanikwa tiripo tine izvo redu.
Mungatiudzawo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro? Zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa irori ramunoita?
Rimwe sanga randinoshanda naro sezvizhinji zvakanyanya kunova iko ndo kwandinoshandira ndiko kunonzi Kufimo Student Network Trust. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinenge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here? Hapana zvimingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here? Kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekutendedzwa representation kana vachinge vashunungudzwa vambunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza nevane magweta vachikwanisa kuwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa inenge tichivaendesa kune zveutano. Saka mabasa aya ndinoona sekuti anodzidzana. Irori sipasa reFemo Students Network ndo rinoita kuti izowasa chigaro wemens quality muzimbabwe.
Mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yeCOVID-19?
Nhuna dzakati wandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire COVID-19. Tinoona sekuti munyika yeZimbabwe mazviki vapfuura awa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana asi tiri kungoti vanoshanda kana kuti tine dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma. Iva kutanga nenyaya inosuisa zvizhinji zvekuti mutemo weZimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita zvinoraterwa kana apedza first year second year ari kufanira kuenda kuattachment. Saka takatarisa izvi zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva hedu mutetipeseni muya tiri kuona sekuti chidimbu chechikamu chevashandi vanofanira kunge vari pano. Saka isisi mastudents edu aya nekatida kunotsvaga nzvimbo iyi dambudziko iri ratekechera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya ikoko yekuti kwane vashandi vachoma vanofanira kunge vachii uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanototyirawo kutoti dzimwe nguva rinoparaza tikatora vanavo. Saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadhisei kana ndichiri kudhisei inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara dhisei. Vabereki vari kuchema kuti iyi nyaya iyi inosuisa inyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana.
Mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments? Takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yeCOVID-19.
Saka takatarisa vana vasikana ipapa patikutaura nyaya iyoyo yeattachment tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuisa mavelati vana vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara vari kuti aiwa tanga vandida varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo. Saka nekunetsa kwairi kuita yabva yaita kuti paite mukaha yekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kudzokora chikoro rega inongopinda nyange zvakaoma kudaro. Saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuisa. Ndoda kutarisa hanze zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana ngavachingoya vachinyora bvunzo dzavo. Ini ndikutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvisei ende kana uchiita digiri rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosi aunofanira kunge uchiita. Vana havana kadimbudzirwa panzira makosi aya havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo. Mubvunzo watinosara tinawo seFemo Students Network ndewekuti bvunzo iri vari kunonyora vachibvunzwa zvakabvisa pata. Saka tiri kuona sekuti zvateresa udzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti Zimbabwe yange yakaine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza. Saka ndaona sekuti vana vakungoita kudhabusaii kungonzi aiva apedza digiri rake. Saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanopuwa kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo kumberi kuti ndinoda national development ndodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza asi vana vacho avanhu vava vari kumhirishongwa ndo vana vari kushayiswa mukana ndinoona kuti denda rakauya haro zvakadaro asi pane dai zvimwe zvaaitwa kasekurerusa tichiziva kuti denda rakauya asi rabata munhu rabata nyika yedu.
Tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online, muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino?
Tikatarisa nyaya dzekudzidza online vana vamwe vati kudzidza online kudzaivadzidzai muri pamalaptop nechi vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya chero vari kutenga vati hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho saka vane kubva kumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma unoona kuti vatinoti magadgets aekushandisa nemafoni ari kudiwaya ende ndoda kuti ndibva ndadzika nyaya nekuti yabva yatosvika kana kusekondari vana vechikoro vari kudzidzai nemafoni foni smartphone ifoni inodhura mbereki chaye ari kumushawo dzakaoma ende chimwe chinhu changa chichikurwadza mwoyo wangu ndanga ndichitarisa panguva ine COVID-19 ndikaona zvekuti kokumaruwa kunokuvanga vachiita online kujobu asi kumaruwa ufunge yemavelazi vana vanga vakangogara ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakachira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha ini ndine vana vangu vana vangu vari kuita online asi mwana ayo anodzidza kumaruwa anga akangotarisa ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika handiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vaivai hurumende iri kuitawo here zvitora yekoko igozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake kana vasina zvikwanisiro avo tozvikwanisa sei tinotenda nemaradio lessons avakaisa panzi asi ndoda chitarisa kuti radio ndakatarisa kana kunana zvingo kunzvimbo dzakanodaro kuya kuri pasi kumaruwa kwakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo radio zvayo yekuti mwana apinde paradio lessons achiteerera saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinesa nenyaya yekuti munhu wese aonline saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online network yaita congestion unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vato afectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kagunzo yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uye zvemutengo
wemwe
vanga
vachi I know you're really excited to tell us all that's happening over there, but I have my co-host here, so I'm going to bring her up because she also has a guest that has been waiting, and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if Miss Matutu is still here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Star?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. What a lapo ke sisamele ukuthi adobheke ucingo lapho besizwa ke unkosi kanzike evanice munando layo qhubeka ke ngokunye chasisa okunye ukuphatha abesifazana yebo ke siyawabukela ke uhlelo nkosazana Beatrice Matutu. Ye, lapha sizama ukukhweza ivolume okwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba kukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevidiyo umfanekiso kavidiyo ngithemba uzezwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni yebo-ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khonangakho siyezwa ukuthi kwele-South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethisiwe kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labanye sesikhangela khona ngakho lina njengenhlanganiso yezimi imbokodo inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba lengxaki sokuzaba ngcono yini kathisi ngokuyekethiswa kweminye imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 sokulula yini kathesi ukuthi lihambe njengenhlanganiso Before we go to our guest, Evanice Monando, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa?
The last we rejoice instead of the kids getting like 6 articles a child, we saw them getting 2, or we don't even know what happened to the rest of the country. And that taught us that we cannot run this in our hands. We have to spend it in that the situation of the sanitary care goes according to what the organization desires. So we are now looking forward to go to another school. This time we pray that you'll be able to go to Philippos. But judging from what is happening in Rwanda, we are thinking that we'll rather try if I make the two members of our organization go to make this sanitary care. Because we are very sick to see our week going down the train like that. Not easy to collect some parasites, so it is expecting to see girls getting some parasites in our instruction. So we hope that somebody looks down on the maybe still the internet will still be in level 2 to allow us to send some of our members to go into some parasites.
Yes, thank you very much. There was Victor's Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Esther. For Chukun's wash, if it's our issue in my Victor's Matutu, but Sora, South Africa, I saw a evil double sequel. Ramaka Sangana Naro, Apo, Kavaka is a Tiva, but Sile, Ivanaskana, Nish, Panisiro, Shukushandisa. Panguva, Yeti, Mai, as one with you, Vakato, so one of the Ashmania, the Fambas, the Panaka, and Tlanga, the Sipo, Yoko. The gate is okay, Shakari, Kunam, a Mai, if a nice Monando, teens, we put what would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges, with regards to COVID-19 pandemic. I think when the lockdown, the level 2, level 3 lockdown were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education. To ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulation was very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the companies found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a lot in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or threatened because they are some of them. Or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended at that period. And we talk about the issue of access to services such as SRHR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford these basic needs because of the high price that was there in that regard.
Mrs. Munando.
The other issue also that, hello?
Yes, I wanted to ask, because we have a guest here, Ms. Beatrice Matutu, who was saying that they tried to help with sanitary ware in some area, but because they were not there, they found that, you know, the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations? And if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary ware, how do they go about it?
Very much. So you know what, when we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that sanitary pad, put some messages, peace messages, even about right awareness messages on the sanitary pads, and even the university, welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for our students and tertiary institutions.
Okay, so Randall, or those that want to assist you, where do they find you? Where can they get from this?
Okay, you know, when I go up and number Zamu Zeru Narepano, the organization, I don't know what's better. EOS plus 263, we're running 772-959-590. And I could plus 263-775-054-755. We're running on our website, www.freemostudentsnetwork.org. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Am I ever nice? Unando vangavari kutaurawo ivo pamusoro pezvinoita sangano ravo. Asi pane mumwe musikana wechidiki ari pasi pesangano ravo awanikwa iye achitiudza kuti pane zvavangavari kusangana nazvo munyaya yekuti vari kuzvikoro ikoko sevanasikana vechidiki. Regai tingonzwa kuti ari kuti chii musikana uyu wechidiki.
Ini ndinonzi Daphne Matereke, ndinoda kutaura pamusoro pematambudziko atakasangana nawo sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCovid. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nemubereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese. Zvinova zvakakanganisa vana vazhinji, nekuti kune avo vane vadiki vane vanin'ina nehanzvadzi, zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai, kana zvaiitwa nevabereki vese, semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCovid-19?
Semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa, vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa. Kune avo zvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa, kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu, hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo, nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu, semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chibure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza. Saka zvakatifosa, zvakatimanikidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu.
Zviwo zvinetswa zvamungati zviri kutarisana nevanakomana.
Kuvakwana kuri kuvakomana, vakomana nekuda kwekushayikwa futi kwemabasa nekuti COVID haina kungokanganisa vana isu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka. Chinova chinhu chisina kunaka chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvavhugwa. Chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvavhugwa anogona kuendera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachment vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi kuti ungoti ndainda hangu kuattachment nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurope ipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri pachikoro unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni. Ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari, vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawhatsapp kuti akomini ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana, ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwa chaiwo. Takava nekunetsekana mupfungwa. Kune avo vaive nevekutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunetsekana nekugumirwa kuti odii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asaa.
So we're hearing there from a young student, Daphne Mabeteka. She's just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own lives as the toll of COVID-19 and not being able to get attachment or things like that.
Yebo ke siyabonga lapho besizwa umunye umhlonitshwa wethu la echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihlelo ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuwe ke kosazana ma-2-2, ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele South Africa? Siyake sixoxa layo kulona lelo hlelo sithi abaningi nabasebenza emakhishini lakwezinye indawo, njalo ukuvalwa kwelizwe leso kusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo, amahola eneleyo. Kathesi ungathini ngalolu daba?
Into engayitsho abaqashi labo sebebona ukuthi hayi le nto yalelo bhubhane ayindawo nalapho bakhona omama bathi bona bathi bawuyisa
And previously, you, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors or is from Zimbabwean women who are part of your organization?
This is one of the challenges that we can get by our organization, our aim to collect the sanitary pads. I once told you that before they were locked down, we used to go to get permission from home to go there and ask for donations in the form of sanitary pads. But since the lockdown is COVID-19, we haven't been able to go there and source some sanitary pads. We approached business info, and as we know that business wise, everything has been going down. So, even business people, they are not keen to giving us donation in the form of pay as they were before. Because I think the business are not doing as well as they were doing before. So we understand things like that. And we as the members of the organization, we donate like 3 packets of pay to a member a month. That's what line was as of now. And we've got some sponsors with more sanitary pads. I can't mention them now, but we've got some people that help us to collect pads. As members, not sit down and say, okay, these sponsors are going to give us pads. We also try something to bring pads so that we can have enough some of them to go and donate to a lot of care. The pads will never be enough. There will never be enough because, you know, you can give this month, but next week you will still have to pay this month. So the next week is an ongoing thing. So there is no way that we have collected that sanitary pad. We still assist out there to donate sanitary pad to the city of the water so we can go out there and keep those down only.
Yes, ungakufaka njalo ngesiNdebele ukuthi kahle kahle liwathola ngaphi, lizithola ngaphi impahla lezi zokuthi abantombazana gcike ukuthi lizithumele ekhaya.
Njengenhlangano NPO, okusho ukuthi siyakwazi ukuhamba sicela ukuthi
to the issue of the relaxed COVID regulations. Marv, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Okay. Yes, we'll stay on the line. Matutu will come back to you to say her last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last words. But I ever nice Munando Mukati po Masvenia Israel.
Mazwang we could send the equity data COVID-19 Rakawuya. And since Rakawuya and there's a put it to seven, you fan out Garakata singing it is in the Gatarsa, but this is the Kanawa. Well, one fan out Kuramba, what she carries from what then you would deny the Kuramba Chisika. We as a good can I put it for Zakazar? Ndiri kuti nezvei nenyaya yemamiri yekunze kuti makoti wari kununoka zvinhu zvacho
Okay, maybe your last word in English, if people wanted to assist your organization or to find out about you, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263-775-054755 or +263-772-959-590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Mai Matutu?
I think the issue of sanitary pain is something that is a basic need that is required by any female student, you know, any young woman, any woman rather, is something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to ask for to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape, to our female students. I think something that is really required, because the most of times our female students end up not reporting these cases because they are, you know, disadvantaged in terms of the economic empowerment is compared to the perpetrators.
Thank you so much, sir.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu unkosikazi Evanice Monando. Usinike lakhe lokugcina ke inkosazana Victress Mathuthu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngapi. Sikunika nje umzuzu owodwa, less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlangano yezinto zokuzo yakubena ukuthi ikole ya ama sanitary pads siwadinga kulalo kamubani. Into esidinga kakhulu okwamanje ukuthi sithole imishina leyo yokwenza ama sanitary pads lawa amantombazana mabawasebenzisa basebenzi bawawashe basebenzi basebenzisa kuze singabi sokubuyela ukuthi ama sanitary pads. Kodwa funa ukukhona noma iwala ama sanitary pads anomali siyabadinga. Inhlangano yezinto zokuzo iyatholakala.
Yes, thanks to Matu today. She says they are actually also looking for machines so that they can make reusable ones.
We would like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe. But tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Mavetheka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati sibonge unkosazana Deborah Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, kanye nonkosazana Victress Mathuthu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana. Olivalelisayo yimi uSikhandekile Mhlaba.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vangavari pano pachirongwa chedu chewomen's round table apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.